Vakasukuere avo vaida kukukwidza vakazvimirira vakakwira kudare iri mushure mokunge dare Electoral Court ravarambidza kukukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika zvichitevera chikumbiro chainge chaitwa navalovedale mangwana vezanu PF. Asi vatongi veSupreme Court vanoti Justice Kuvava, Justice Bunu naJustice Chatukuta varasa chikumbiro chavakasukuere vakati vachapa zvikonzero panguva inotevera. Rimwe remagweta ava mangwana vaEdlim Baiwa vaudza Studio 7 kuti vanotambira mutongo wedare vachiti chikumbiro chavakasukuere change chagara chisina maturo.
Saka tinofara zvikuru kuti daro guru rawirirana nesu sekugara kwatanga chingoita kwakutanga.
Asi vange vakamirira vakasukuere pasarudzo kana kuti Chief Elections Officer amai Jacqueline Sande vati vachatora matanho ekuti vakasukuere vapinde musarudzo idzi kusanganisira kuenda kudare reConstitutional Court.
Dzataurwa neHigh Court ndozvakumira. Asi tiri kuti izvoni takamirira President Sekisbe akasukuere tiri kuti aiwa pasipo paperera mutambo.
Asi vamubai vavaudza Studio 7 kuti vakamirira kuona matanho achatorwa navakasukuere uye vati vane chivimbo chekuti hapana danho richatorwa rinokwanisa kumisa mutongo wanhasi.
Saka tinovimba kuti mutongo waya apa mutongo unobata vakwikwidzani vese panyaya iyi, uye hakusisina zvekare mumwe mukana wekuti ungatorwe navakasukuere mukana ungange uchikwanisa kuzomisa kushanda kwejudgment yeHigh Court.
Masvondo maviri apfuura, Electoral Court yakapa mutongo wekuti vakasukuere vamire kuzvitora semunhu achakwikwidza musarudzo dzegore rino, uye rikati Zimbabwe Electoral Commission haifaniri kuisa zita ravo pagwaro revavhoti. Kana vakasukuere vakasabudirira pane zvavari kuronga kuita, zvinoreva kuti panenge paine vanhu gumi nemumwe vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika kusanganisira vaEmerson Munangagwa veZANU PF, vaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change pamwe navaDouglas Monzora veMovement for Democratic Change. Zvichakadaro, CCC nhasi yaenda kudare pamusorosoro reSupreme Court ichipikisa mutongo wakapiwa neElectoral Court kuulawayo nezuro wekurambidza nhengo dzayo dzese mudunhu reulawayo 12 kukwikwidza musarudzo dzeparamende nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kunomination court nguva dza4 PM dzadarika. Izvi zvatsinirwa negweta renhengo idzi vatina Sherunganga, avo vati vane zvikonzero zvisere zvavaudza dare kuti ritarise kuti rirase mutongo weElectoral Court.
Saka iko zvino taita appeal yedu tikareza magrounds yedu anosvika ku8 tichingoreza same issue yekuti no judge vakarasikana kuti vakakanganisa nekuti nyaya iyi yakade yakadismiswa nemapoint limini yedu atakareza.
Vaenderera mberi vachiti zvavaita nhasi zvinoisa parutivi mutongo weElectoral Court dzamara nyaya iyi yanzikwa neSupreme Court.
Saka ndo zvinhu zvatiri kutaura kuti mutongo uyu patango apila tatosuspendwa decision yeHigh Court yakapiwa nezuro.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vaudza Studio 7 kuti mitongo yapiwa nedare Electoral Court mukati memazuva maviri apfuura inosuwisa vana veZimbabwe.
Tika ndezvekuti matare akuita sekuti ivo ndivo ava kutovhota pane kuti vana veZimbabwe vasarudzire munhu wavanoda.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende nemakanzuru musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.